Zarurai won't tell what Zimuda imagines. Zarurai won't hear a night in Zarango. Zira Zarurai, my Changani. Tochema Guamuri Maka and a guy. Tochema and Zira Majakani, the days of
Zarurai.
I want a woman, Sango Matima.
Zarurai
Muri, I Matima.
Thank you.
zo zo karidzi tuche manzira vadzi mudai machisarura tuche manzira dzakazo zo
karidzi
tarangu dai mazarura
sarunga
makatisa rino pawaneta uyaneta machangani
Sarurai nzira vadzimuwe.